musangano weconference watoto annual people's conference musangano wekore unoitwa na vanhu pamusoro pavanhu zvichiteverera kuti ZANU-PF ndiro bato riri masimba ehurumende saka nokudaro munoziziva imi kuti ZANU-PF yakavambwa panhovo dzavanhu vanova vana vemuzimbabwe naizvozvo zvakangokosha kuti bato rigare richiita misangano yakaita seiyoyi pagorogoroga richitsanangura nokuongorora magariro akaita vanhu uye matungamiriri avo vari kuita sevatungamiriri kuti vari kukwanisa here uye vari kuchengetedzawo here zvinhu zvatingati zvinotarisirwa navanhu zvinosanganisira kurarama kwavo socially politically and economically toita sei kana takatisana nevavengi vari kukanganisa kuti nyika iende mberi toita sei zvakare kana tine vatungamiri mukati medu vamwe vane huori vari kukanganisa kuti nyika ifambire mberi toita sei navo
vamapfumedzi zvamungataurawo pamashoko ataurwa navamugwadi
nyaya yezanu-PF conference inyaya yenhunzi yakagara pamusana peshowu yotanga kutamba-tamba ipapo yofunga kuti showu iri kunzwa mutsindo hazvina kana nematuro nyika yaparara nyika yasvinika nhamo dzaitika kwavari kuenda hakuna anoona kwavari kudzoka hakuna anoona hakuna kana polisi imwe chete yavakati vachaimplimenta yavakwanisa kupinda zvinhu zvavo zvakasimbira pamuromo sepinjisi kumwe kwese uko hakuna kana zviri kubuda vashaya kugadzirisa muzvipatara vashaya kugadzirisa muland vashaya kugadzirisa agriculture vashaya kugadzirisa kana iyo mari yenyika chai chaiyo haichabatiki hakuna kana ari kuipuwa saka kusangana kwavo kwangova kutungana kwembudzi inyoka inozviruma muswe yoti kwai ndiri kudya ndiri kuguta iwe uri bhizi kudya muswe wako hakuna kwazviri kuenda tiri kuona kuti utungamiri hwavo vamunangagwa uhwo utungamiri hwegavakava utungamiri hwedhorofiya rinososona hakuchina kana mumwe chete ari kufara nezviri kuitika munyika muno
vamugwadi tanzwa vamafume vari kutaura kuti zvivimbiso zvenyu zvizhinji hapana zvinobuda pane zvitsva here zvingabuda ipapo
chavanofanira kuziva vamapfuma havo chinotinakidza ndechekuti kana musangano wezanu-PF uchienda kumusangano wekupera kwegore seivoyi ivo kunyange nebato ravo nemhuri yavo nevose vanovateverera kumbc vanenge vakaringa nzeve nameso vakateerera bhuzi vanoziva kuti kutoenda uko musangano wenzira iwoyuyu ndiwo unoronga nyika saka kwava kunorongwa nyika nyika ichange ichifamba sei pamakore anotevera saka kana takanangana nenhau yeminda yavataura hurumende yavamunangagwa uye ZANU-PF yagara iri very clear on the question of land kuti the first phase of the land reform process ndo yatakaita iya muna 2000 yakanga ichipikiswa nana vamafume nebato ravo kunyange zvavo vaakunyanyotsveta-tsveta mazinza ravo nemazikunwa avo munhau yeminda yavanga vasingadi kuti minda iyoyo itorerwe vavengi taakupinda muphase 2 phase 2 iyi ndeyokuti ndiani akatora minda yakawanda uye akatora minda yakawanda sei iye munhu achifanira kunge tine mutemo wekuti one man one farm saka ndo phase yatava ine yekuti tikorekte kana tigadzirise matambudziko akasanganikwa nekutorwa kukaitwa minda 2000 nekuti vamwe vane minda mitatu vamwe vane minda mishanu asi ari munhu umwe chete ndosaka kwakaitwa land audit saka musangano wezanu-PF wakugara pasi kuti ugodhairekta hurumende yavo kuti toita sei neavo vakatyora mutemo neavo vakawanda mafama akawanda uyezve neavo vakasanganisira vana vamafume vanoda kuti minda idzorerwe kuvarungu
vamafume
kana vachireketa kudai ndo paunongoona kuti vari kutaura zvisina maturo hapana kana chimwe chichaitwa ndosaka foni yanga yambokata nekuti yanga yaremerwa nenhema dzavamugwadu ZANU-PF haina kana chimwe chaichagadzirisa panyaya yeminda iko zvino vati vachapa vechidiki isusu chotoziva kuti mutungamiri wavo vechidiki anonzi togare pipupurai ane 57 years anotori nevazukuru asi anoramba achinzi ndewechidiki ndiye achapuwa here minda nekukura kwaakaita achinzi ndewechidiki vachamisa pavanenge votonga ndoo patamirira kuti vanhu vazoita mbovha dzerugare vanhu vazoita rifa nemufaro iko zvino krisimasi vakaiba vakaiisa muhomwe dzamunangagwa krisimasi hatichaivoni tatova muna dhisemba taakutoenda muna january toda kuti vachamisa vadzose krisimasi yedu tinge tichifara taiziva krisimasi ichifariwa nebhonasi najonasi vanhu vachiita chamupidigori nerufaro
vamugwadi pane vamwe vari kuti ZANU-PF haisi kutarisa matambudziko akatarisana nenyika izvozvi munoti
kusaziva havo vanhu vanhu vanofunga kuti kana ZANU-PF ichienda kuconference kunogadzirisa nezvemari nezveikonomi munyika inofanira kuenda kunogadzira mari here kuconference handizvo zvazvinoreva kuti mari dzichatanga kunogadzirwa kuconference aiyewa
vamafume chii chiri kuita kuti musapa mukana kuZANU-PF kuti muone zvavari kuronga pamusangano wavo uyu zvinozobuda here zvichipa muchero
ava ndivana bhobhu nyambide 38 years, 39 years zvichabuda hapana. Ndirikutoona kuti ndosaka vamugwada vachitongwa neyouth ine 55 years. Matauriro avo ndiye munhu ane mukaka pamino.